Mapurisa ekanzuru aya akanga achidzinga vanotengesa mumigwagwa, zvikuru avo vakanga vachitengesa zvekudya. Veruzhinji muchinhoi vari kushoropodza kuita kumapurisa uku vachiti vanofanirwa kutanga vavagadzirira kwekuenda kunotengesera zvinhu zvavo vasati vavadzinga mumigwagwa. Mumwe ane mafungiro aya ndivamena dzigwarimbo ava vanoti kanzuru inofanirwa kuvapa kwekutengesera sezvo vakawanda vari kurarama nekutengesa.
Nenyaya iripo iri yechirwere kana iri nyaya yechitizvo takatarisana nechirwere matarura avari zvanga zvakanaka zveshuwa zvavari kuita kuti timbodzoreredza saniti bhozi shuwa taunda isina kumira mushi varida kuti pamboitika saniti vanhu vogadzirirwa nzvimbo dzekutengesera kwete kuti vanongodzingwa pasina pavari kuenda. Vanofanira kuwanirwa kwekuenda ndaa hakuna mabasa ekuti vachavhendiniyo ndoiri kuvararamisa. Saka vakawanirwa pekutengesera pakanaka, vane zvimbuzi hapana chakaibva, asi kana vakavadzinga vasina solution ndopanonetsa.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro wechinhoi Resident Trust vaPeter Newanda ava vanoti vari kushushikana nekudzingwa kwevanotengesa sezvo iri iyo raramo yevakawanda.
Sebazi rechinoi Resident Trust tiri kubatikana nekutambudzikana nedanho ratorwa nemapurisa ekanzuru ekubvisa matekesi mumigwagwa sezvo iri nzira dzedu dzekuti tirarame tikushushikana nedanho ravatora.
Vanewanda vanoti nzvimbo dziri kunzi vanhu vanotengesa idiki zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari kutengesa mumigwagwa.
Kunzvimbo kwacho kuri kunzi vanhu dzakatarwa kunzi vanhu vaende kunotengesa mavhenda kudiki uye kure nekune avo vanotenga sezvine kunobva kwamanikidzana kune vatengesi kuzi vakawanda vadzingwa.
Asi meya weguta vaDirect Makombe vanoti sekanzuru vakatambira zvakatarwa nehurumende kuti vanotengesa vaende kunzvimbo dzakatarwa kwete kungotengesera pese pese.
Ndofunga sekanzuru isisu takangotorawo nenge directive yakabva kunational. It's a national issue yekuti vanhu vamboenda munzvimbo dziri designated pakutengesa. So that's what we've done is kanzuru.
Vamakombe vanoti vashandi vekanzuru vakapa vanotengesa nzvimbo dzekutengesera sezvinodiwa nemutemo.
Vamboenda kwakarerukira kunoita chibasa, asi hatisi kurambidza kuti vanhu vasatengesa. Vanhu basa ngavaite asi vaitire chi panzvimbo dziri pamutemo.
Mutauriri wekanzuru vatichawana mulauzi vanoti vakataura nevanotengesa vakawirirana kuti vabve mumigwagwa, kunyange hazvo vamwe vari kuramba kubva pavanotengesera pasingabvumirwe. Izvo zvakaita kuti vakumbire ruyamurwo kubva kumapurisa ezrp. Vanotengesa mumigwagwa vari kudzingwa mumadhorobha akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.